Pana pandaita dzakuremerwa pese pandinofamba ndinoteverwa nemivunzo wobo isina kupindurwa nau yangu yerudo haina kupenderwa kana kwadoka kunze kwasviba fungo dzangu dzotamba chicheru zvondibata kunyanya manheru makore angu ndomadzora kuita kunge munhu webhora zvino zvangu zvose ndopa Uva shangu dzako usabaiwe Yo umbrella usanaiwe Yo provider usashaiwe Zvese zvaunoda Uva shangu dzako usabaiwe Yo umbrella usanaiwe Yo provider usashaiwe Zvese zvaunoda Saka unondinyimire Makanaka Choro baka ita zvinga taurika I don't care Choro baka ndicha janzo uye umai I don't care Baka ndicha kisa pato mdere I don't care Ah, yeah I don't care Andisi rambe
Sugira muswa ndichanzi nda two time Ndiri munzira kuya umba kwenyu ndiri murodi Mome dziri murori Chafa nemufaro pauchauya kumba kwedu ringirozi Pukuta misodzi Ita wabereki vako vagare vaungana Tigare tabudana Shedza vana tsano vese tigare taonana Tikasangana murodi tisatukana
Saka unondinyimire
Ruda wako
Dai wadi